Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinenge tasvika pane zvataitsemerera ziya tigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazigi yapera kudhindwa.
Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefiwoko hurumende iri kuramba. Right. Saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende. Oye isu chedu chipa muchatodhongi nebere.
Asi vamwe vanoti mari iyi kupedzera hoko padehwe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yatodhindwa uye yangomirira kutanga kuparurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. VaMushayavanhu vazivisa mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail nhasi. Asi mari iyi yatotanga kukonzera gakava guru munyika, vamwe vachiti kupedzera hoko padehwe retsindi, asi vamwe vachiti inoshanda. VaMushayavanhu vanoti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashanda sezvavakatarisira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha nekuti kana makaterera mukanzwa, zvanga zvakutomutsa bongozozo muvanhu achiti komari yebepa yacho iripi, toda kuiona nekuti vanhu vanoda chavanobata muruoko. Saka ndinoti inini tinenge tasvika pane zvataitsemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa. Asi hazvinei nekuti mari yakanga nekuti mari yanga ichitoshanda yemazigi, kutaura kuno iri kutoshanda.
Munorevei apa mukatsanangura?
Iriko mari yemuchadenga iri kutoshandiswa. Ndini ndakambotsanangura paya ndikati mari yakanga yawanda muZimbabwe imari yemuchadenga ndiyo yatanga tichishandisa. Iye bepa iyi yanga yatosara shomanana zvokuti yakanga yakutongoshandiswa pashoma mumakombi kutenga pamisika. Ndo zvayanga yangosara ichiita nokuti yanga yasara iri pasi pechikamu chimwe chete kubva muzana, less than 1%. Saka ndinovimba kuya kwaichaita nedzikamo inenge yavapo zvinogona kunodzoredzera chimiro cheupfumi hwenyika chemari yedu yenyika. Nekuti izvo zvanga zvatosara zvaita kuti tanga tisina mari yebepa yekushandisa, hachizicho chimiro chinotarisirwa. Tinotarisira kuti nyikawo inofanira kunge pamari yayo yekushandisa inenge iri yemusi yekubata.
Nyika ingade mari yakawanda zvakadii?
Zvikamu zvingabva pagumi kusvika pagumi nezvikamu zvishanu kubva muzana, 10-15%. Inganzi ndiyo mari yatingafunga kuti inga mari ingati indi siramberi senyika.
Asika va gwanyanya vamwari kuti mari inenge yatotanga kushaya simba tichitarisa zviri kuitika pamusika wemukoto apa.
Sekutaura kwamaita mukoto and kune vamwe vanomhanya kungoreva kuti mutengo wemari wasvika papi zvisinei nezviri kuitika pasi apa. Tinoona vanhu muzvitoro vanhu vari kungotenga nemitengo chaiyo iri pamari pamutengo wemari chaiwo chaiwo pabhanga guru rehurumende.
Avo vanga vari chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe kana kuti RBZ vapersistence gwanyanya vachitaura vari parunare kuchina. Sezvo tichitema tisina divi retakarerekera, tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano avo vari kunzi nevamwe muzanu PF kusanganisira mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa ndivo vevamwe vari kukonzera kuti ZIG ishaye simba nematauriro avari kuita vachiishora.
Vamutsvangwa vari kutaura zvenhema, vane shungu dzakawanda musoro mwavo. Kushaiwa simba kwemari yeZimbabwe hakuna kutanga nhasi, wakatanga 1997 musi wa14 November, ndaita waform 3 ndanga ndisika tozivi chinonzi economics ndechipi. Saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore atakasangana namakore 26 tadosvika 27 years. Ndimugano ari kushoropodza nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars takabva nazvo paindependence, tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka nekuti tanga tisiri productive. Tikaenda paRTGS currency, tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local, tikabva tasvika manje taapa ZIG.
Nechikonzero chei muchidaro?
Dzese dzinongofa mari idzo dzine nhau yekuti hadzisiri backed neproduction. Hakuna mari inosimba kana techiti tagadzira mari senyika totadza kuita production, nekuti tikasaita produce tichapesa tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvibudisa foreign currency, mari yacho yobva yatanga kuita crash pa black market, tichiita sama rates. Chimwe ndechekuti money supply, mari inoprintwa munyika inakawandisa.
Zvino revei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number 1 pasi rese gore rapfuura pakuprinta mari, nekuti mari yedu yakawedzera ne 2000%, dzimwe nyika dzichiwedzera mari ne 10%. Saka izvozvo tikaprinta mari yakawanda anopedzisira marara, hapana mugaro. Ini handina mushina anoprinta mari, handisini ndinomanaja central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads ari kubhariwa namutuli nxuve, ishandisa macash. Havisati zvambotarwa kueconomics, unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndo anoshandiswa anongare 10 years 20 years, kwete kugadzira road ungaonotenga chingwa. Saka mari iyo yapowa macontractors, uende pamusika mutema unotenga mari pablack market maus. Saka chimwe hurumende yeZimbabwe ndezigiri budirire izvozvo vari kuramba mari yavo yehurumende. Takavataurira kuti kana imi mechitenda mari yenyu kuti inoshanda, right, chitambirai kamari yenyu kumapassports, chitambirai kamari yenyu pajuti. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga macommodities avo ekumatax shop, ngavabhadhire juti neZIG. Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefuel, hurumende iri kuramba, right. Saka ZIG inherera, haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enewa hurumende, ko isu chedu chipa muchatodhongi nebere.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union rinoti ndiro rinotenga maruva nezvimwe zvemumagarden zvakawanda kana kuti horticultural products kubva kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose. Izvi zviri kuuya panguva iyo vehurumende nezanu PF vachiramba vachichema-chema nerekuti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zvapa kuti upfumi hugwadame. mashoko EU aya ndiwo anotaurwawo nehurumende yeAmerica kuti yakatemera zvirango vanotonga nedemo nekuita uori vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi hurumende inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VEU nemuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanenge vari kumusika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF uri kutanga svondo rino kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yekudyidzana kweEU neZimbabwe, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe.
Zvinokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU, and mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba. Ndozvaya kuti vanhu vanotaura kuti vanotaura nemasanctions, asi mukana uyu haunambogara wavharwa, nokuti hakuna zvetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa. Changa chakangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa pamasanction nevamwe vanhu vangaiswa pamasanctions, asi zvekutengesa nokusatengeserana zvagara zviripo. And ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe, vari kuzama kutiratidza kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Zvireva kuti makambani edu muZimbabwe vanoda kutora mukana uyu, mukana wakanaka chaizvo, nokuti number one vari kuti kune chino chavanoti duty free, kureva kuti kana tinenge tichiisa ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaicharge duty. Number two vari kuti inonzi quota free. Quota free ndeyai kuti havana limit kuti kana matipa zvakawanda zvakadai kana matekesa zvakawanda zvakadai chiregai. Saka mukana wakakura chaizvo kuti dekuri kuti vanhu muZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe Trade Fair nevamwe vakatora mukana uyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexport.
Tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino. Musika uyu wakakosha zvakadii weZITF?
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei. Topa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization unova iyo totongoti bato rakaitwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika. Saka ZITF iyo inofamba nedozvo iroro kuti tiwane kuva netrade kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndopanotadatsa kutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvine mukana wekuti zvitengeserwe muZimbabwe imomo, asi kunyanyanya zvinenge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika. Saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakadai seizvozvo, zvinoreva kuti vanenge vachida kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona, yatoti showcasing, vaone vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai vokwanisa kutenga.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei vatenda mauto enyika yavo nekwavati kubudirira kwaakaita nekutumira ndege dzemhando yemadrones kuIsrael uye kudonedza zvombo zvakakandwa neIsrael munyika mavo. VaKhamenei vasangana nevakuru vemauto enyika yavo nhasi. Nekude rimwe divi, Israel inoti yakakwanisawo kudonedza zvombo zvakawanda zvakakandwa neIran munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Luke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu iripo kuedza kuti vana navana shirikadzi nemayuti tivaitire zvindu zvekuti vashandise maoko avo. Takaenda kuona kuti mayuti edu mazhinji vakuita maningi zvindu zviya zviri ngatinge chirungu adonoshona tingati abstract zvindu zvekuita zvisina maningi maoko mukati. Saka takaenda kuona kuti kavadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo.
Pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa?
Ngatitaure typical example yekwedu kwatiri kwetinoshanda tiri kuChipinge uko. Chipinge inzvimbo ine miti yakawanda, mawaitera, magum tree, zvekuti tinofunga kuti isusuka vana vakomana ava nevasikana tinoda kuti vashandise maoko avo kuita zvekunasira fenicha vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi, kugadzira sipo, kugadzira kobhura. Zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semuenzaniso.
Vana vabatsirika vawanda sei kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei, uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera?
Pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki, tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees. Kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo, vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20. Saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidho achiri able, tiri kushanda maningi navo tichipa inonzi psychosocial support, zviya zvekutoonana navo, totaura navo, teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana, teidiscusa navo matopical issues, teitaura navo, teivapa guidance and counseling. Ndo kwatakanyakurerekera ikoko. Asi nekuenda kwenguva, definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yatinofunga ndiyo inonzi YEP, Youth Education Pack.
Zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatirane pamwe chete nemi, vanogona kukubatai sei?
Vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata, noti nesarili ngemari asi ngemaidea chaiwo chaiwo, nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega. Saka tingavada stiri kuti vatibate, vanotibata veishandisa foni inoti +263 785 632 642 kana kuti +263 787 565 254.
Nde api mamwe mashoko amungada kusira vatereri tichitarisa basa ramuri kuita iri, uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe?
Ndingada kupesira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatina zveizvozvezvo togovanawo nevamwe. Ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega mamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita. Saka ndaida kupesana nechitika the mawidows edu, shirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo, tikavatsvakira zvekuita, belief yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo. Then mitoriro, kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma, because tinenge tadzidzisa a culture yehard work. Hard work ndiyo culture yatinoda kuti dai mayouth edu vangaramba vakaibatirira kuti nyika yedu ibudirire.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nava Luke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki renevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ndinokutendai vateriri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero. Nasi ndinokupai maaudio amakatumira kuchirongwa chino muchipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yechitendero chechikristu nezvechivanhu.
Avarege kutaura vachiti varungu vakatiunzira umwe Mwari. Mwari akasika denga nenyika napasi, haana kusika denga nenyika repasi revarungu, haana kusika nedenga repasi revatema. Zvinotaurwa nebhaibheri kuti kumaundi Sinai kwakabuda murenje mana nezvihuta zvakadyiwa nevana vaIsraeri. Munyika menyu muno muZimbabwe makanga muchiwanikwa kumuti usina zita, sadza raiwanikwa pamuti kuchikomo chematojeni chiripo nhasi pamatepereni South Up. Kwaitaura Jehovha Mwari, asi ivo vakati midzimu yavo nekuti havana kunge vachiziva kuti midzimu iyoyo yaitaura kupi. Nhasi tinoda kuti tiwatiudze ivo mai ava kuti havana here munhu wedzinza remwari wevadzimu wavo aitaura pamatojeni uye angavabatsire kuti pamakomo epamatojeni pataure? Havana here umwe hama yemidzimu yavo yakanga ichibuditsa sadza kumuti usina zita, vandotaura naye andouchirazve sadza iroro riwanikwe? Jehovha Mwari mumwe chete Baba, asi nhau yemidzimu nemitupo yavataura iyo werengai pana waRoma chapter 1 verse 21 kuenda ku29. Ndanga ndichida kutaura zvikuru paverse 22-23 inoti kunyange waiziva Mwari havana kukudza Mwari saMwari, asi wakatotora Mwari wachimuita mufananidzo wechinhu chinofa, wakatora Mwari wachimuita mufananidzo wemunhu anofa. Mufananidzo wemunhu anofa ndo panowanikwa midzimu, nekuti midzimu inowanikwa pamunhu akafa.
Makadii mkoma tanonoka. Ini maonero angu ndeyekuti dei zvichinzi zviri kuenderana zvitendero izvi, tingadai tose mazuva ano taakuendesa nyaya dzedu kuna Jesu Kristu, because iyeye musika wanhu wavanoti ndiye musika wavanhu wavanotumira nezvinhu akazviramba, akatumira Jesu aona kuti nyika yavora nezvivi. Jesu akauya akafira nyika, Jesu ndiye akazoitira kuti shoko richifamba richisvika kuAfrica, nekuti wakazotisiyira shoko muna Matthew chapter 28 verse iri ya 19 na 20, inoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, vababhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene.
Nhau yataurwa iyo yezvechitendero namuzvarawo ataura kuti tinotenda kwadzimu wedu ndo chokwadi chaicho ichocho. Izvi zvivau izvi ndezvekubatira pamusoro. Ndichiri kuyeuka rimwe gore ndishandira umwe muchena akandiudza kuti African, that's why muchisuffer more. Makarasa chitendero chenyu mukada chevamwe, saka muri kunyanya kutambura. Isu tinokoshesa midzimu yedu. Tererai makare kare kwaibikwa mukwerera, mvura yainaya zvakanaka, kukaita matenda oenda unobvunzira masvikiwo. Chero nguva yehondo chaiyo chaiyo vaienda kunobvunzira kumasvikiro, tofamba sei? Asi nekuda kwekuti vachena vaida ufume hwedu, vakazoona kuti simba revanhu hakutirikwanisi, ngati varasise chitendero chavo. Tikavarasisa zvatiri kuda zviyana godhi nemombe neufume hwese hwemunyika muno, vanokwanisa kuzvitora. Ndo zvakaitika, ndobva vatipa izvozvo.
Kana Atete vataura nezvechitendero chechivanhu, vanoziva chokwadi. Ini ndinovatsigira nekuti chitendero chedu chaitonamata zvokutoenda kuna Mwari. Tikatarisa iwoyo kuchecha vechikrishaniti, vanochengetedza mitemo inogumi. Isu isati vauya kuno nechikrishaniti kuAfrica, mitemo inogumi taingoitevedza.
Ndoda kutsigira hangu mufundisi chavasarira pari kutaurwa nenyaya yechikristu netsika. Pane pavasirira. Ichi kana iri nyaya yechivanhu, chainonetsera ndechekuti izvozvi hakuna achaziva kana kugona kuchiita chivanhu chacho nemazvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisangane zvakare zvondo rinouya apo ndichikukunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndichikusarisai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri kuVOA Studio 7, Washington DC.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarohwa 2-1 neChicken Inn. Dynamos yarohwa Tailwind 1-0. Manica Diamonds yarohwa Capes United 1-0. Wange yaita Mangange 0-0 neNgezi Platinum. Bulawayo Chiefs yarohwa Simba Bora 1-0. Mukuziya nezvenyaya yemitambo yatambwa nhasi iyi, tabata nyanzvi munyaya dzemitambo. Momoyo akambotambira chikwata cheCape United neBaimo, tikatanga nekumubvunza nezvemutambo weDynamos neTailwind.
Iko zvino izvi nemafambiro anga achiita maresults eDynamos zvanga zvisingafadzi. Vanotungamira chikwata vanga vasiri kufara, masupporters vanga vasiri kufara. Saka dai kuri kunzi nhasi havana kuwana result yavawana yekukunda iyo idai tiri kutotaura imwe nyaya izvozvi. Nekuti vatsigiri vacho havana patience, zvekumira vachimirira izvozvo havana. Ende uyewo Dynamo setimu hombe kwairi kwacho kwainga iriwo palogo hazvinyatsoratidze ukuru hwedynamo. Saka indinoti result yakanaka chaizvo kuna kaka nekuDynamos uye nekubhora rese remuZimbabwe.
Totarisawo mumwe mutambo wanga wakatarisirwa nevakawanda pakati peHighlanders neChicken Inn.
Mukadzitarisa timu idzodzo munoona kuti dzagara dzingonetsana gore negore. Idhabhi. Saka nekuti dzese dziri kubhuruwayo, bhora iroro ragara rinonetsa. Vakomana vanenge vachigara munzvimbo imwe chete vanogara vachitaura nezvebhora iroro. Saka kuti unyatsoti inenge inokunda imwe ndeipi unoishaya. Asi nhasi veChicken Inn zvavo mukatarisa pavanonyora paya panonzi paTwitter yakunzi X zviya, mukatarisa hendo yavo yeChicken Inn vanga vachingoshoropodza Highlanders kubva nezuru, kubva kuswera kwanezuru ndingangoti sondorese. Asi ndazongofara kuti vakwanisa kuzadzikisa nekukunda kwavaita Highlanders. Asi mutambo uyu kazhinji kacho unongoenda kwese. Saka ndinodayira kuti changu nyanya kurwadza ndechekuti vakoma vaHighlanders ndivo vanga vari pahome, uyezve vanga vatanga season zvakanaka namurayiridzwa wavo mutsva Kaimi.
Tootarisawo Capes United yarwa zvakare neManica Diamonds 1-0. Zviri kufambawo sei Capes uku?
Capes ndingati gore rino yanga yatanga zvakanaka, asi nyaya inoyanyonetsa kuCapes ndeyekuti havana iye yatinoti consistency. Havakwanisi kuramba vachitamba zvakanaka svondo rino nerinouya nerinouyazve. Vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya vanogona kutadza, vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya ukunewa. Saka haisi timu yekuti mungatomira muchitemba kuti timu yedu. Uyezve kuCapes nhau dzemari ikonei dzakatinyararei, asi kazhinji kacho mukaona yatanga kudyiwa kunogona kunge kune zvimwe zvaakutotaurika kuseri ikoko.
Nyanzvi munyaya dzemitambo, momoyo akambotambirawo chikwata cheCapes uye cheBaimo achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazig yapera kudhindwa, yangomirira kuparurwa svondo rinouya. Asi vamwe vanoti kudhinda mari itsva uku kupedzera hoko padehwe retsindi. ZITF yotarisirwa kutanga nemusi wechipiri veEuropean Union nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vachiti makambani anobva kunyika idzi anenge ari pamusika uyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele, asi Musa kanganwe kuteerera chirongwa chedu mangwana nenguva dza 7 PM.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 yesonto mhla ka 21 kumabaza 2024 ngokhe stove endabeni zethu lamhlanje ibhanga le Reserve Bank of Zimbabwe lithi zelimise amakampani ambalwa ukusebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe izigi.
Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeizisebenzi kahulumende izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki.
Abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugudeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops kaba-advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or 1 US dollar.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa yamabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig. Iphephandaba leSunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alijumilane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la loba nje kucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi wamanje idola elilodwa elemelika lithenga amaZimbabwe Gold angamajumi amabili 20. Emkhambo kahulumende idola lithenga amazigi edlula kancane ijumi lantathu. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni kobulawayo uNkosazana Charity Mpofu ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkhambo wensida.
Into enzakalayo ngemali yakithi leyo eZimbabwe esingathi iziki awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngeziki ukuthi ivele yona iziki ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesileziki. Ama-rates akhona ahle avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate, rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeizisebenzi kahulumende izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, ngazi uhambe ufuna i-cocash yemalini, ngazi uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngapi, ivela ngapi, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo, I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki, ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka, sasavuke futhi esesithi hayi idola eseliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha Mpofu, akusicwathele kancane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni ukuthi imali i-foreign currency ingaba kudimandi, yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. isiba kudemand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama civil servants ukuhola nje kwama civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi sokukhweza ke udemand ye foreign currency ngoba yilola lo whether i civic servant whether yithi thina esiphila ngokuthengisa ukoda lokuthengisa sonke i foreign currency siyayidinga ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona uma standard abaningi baya befuna icurrency i-foreign currency sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency thina lathi leyo foreign currency sesisiyayidinga kubosiphathelene kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile amarete bakhweza amarete kusiya ngedemand ye-foreign currency so mina engikubonayo ukuthi amarete isikhathi ngamandla ezigi awiswa yidemand yeforeign currency ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi iforeign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki yikho kuzayenza ukuthi nxa iforeign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi
lo ngunkosazana Charity Mpofu othe ngayithengisa impahla kobulawayo sixoxela esenkulumane ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zikahulumende kanye le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu sixoxela lomnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-P F njalo uthakazelela ezomnotho
yithi esesiqalisa futhi imshikashika ngoba amazimbabwens siyantunyiswa ngama-sanctions siyantunyiswa yikuthi uthi umconom wethu umelele emalini kuphela imali leyi hhayi izimtwela siyibulaleni asiyibulaleni okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu anti kodwa ikhona emafonini angingathi mina nizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezile wena obusulithengisa izigi kulapho osuqalela khona ukuphathelisana khona abantu bayaphathelisa shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi 13.5 zig or 1 US dollar but wena ungavele ututhengisa isinkwa usithethe kolo bands ulo bands akuthengisele isinkwa lesiyana abese kunika wena nge dollar kumbe kunike nge 86 cents kumbe kunike ngemalini ubusathengisa ngezig usuyibiza 20 zig yona ebanki ulo bands ihamba thathi imali nge 13 zig kulapho uqalisela khona ukuphathelisa ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini ezitudini lokalo kabuzobonakala ukuthi hayi sezisizithwalele izimali zangikhona ezandlela othini lathi siphathelise
nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu phela siyabona ukuthi iziki yangikhona leyo kubona vela kukhanye phela lokuthi kuhamba njani
iziki akube le-consumer council of zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele iziki abantu bezitolo babotshwe ungafaki irate engekho ebhenki wena uyatrade uhambe wathenga iziki kakho wathenga lakho kuthenga xa izihluke athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayithweleyo ayikwanisa ukuthi ebathengise bayehoda ngayo emazweni but nxa yila umuntu angavele athengise isinkwa sago because in lobels what umbo labo nonemba gcwele lapha eZimbabwe but buze sithi wena 20 zig nguwe osusenza inflation nguwe osukonzerisa inflation yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje nizakudla njani so ngicela ukuthi i-consumer council of zimbabwe ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop shop to shop abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngeni kabantwana bami lofiya esinkwa eyi-13 zig ibisisiya kuba yi-20 ngokuthina ule chance yokuthi izigi leyi ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha lokho ngiphinda izigi leyi ayisoze iluze i-inflation ingakasekulate isisekulate ku-social media and lakhona kukuthi siyatransacta ngamafoni then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kulapho uqalela khona umsindo
lo ngumnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-P F njalo othakazelela ezomnotho sixoxelaye ekobulawayo Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwandaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala eletheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ucatshangelwa ukuba wahlawula imali owesifazana odengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi ikhankasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016 uTrump uyaliphika icala leli. Umongameli Volodymyr Zelensky wawele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizakwenelisa ukwehlula eleRussia lingathola uncedo lwezikhali kulandela okwethulwe lidale le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamajumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa umbukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uzaqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela balaleli, igama lami nginguPhilani Ncube weMatibeleland Cultural Awards. Sizabe sile umthwenti cultural expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMatibeleland jikelele, ama-weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele eBotswana. Kusenjalo sidinga ukuxhaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Bellbridge, Matobo, Plumtree lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho-ke ngamaphishane mpowethu.
Umcimbi lo nyaka wenzakala okwesihlanu lesithiya kalontathu, njalo sikhangelela ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngeyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMatibeleland ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMatibeleland jikelele.
Ye, lo-ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadinwa lokusasa ba.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sigcina amasiko
akwethu.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu sinontungameli Khomo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila uze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje lapho esabala khona ku-Exodus 14 ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantu ababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina, njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulo lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo nabantwana ababazeleyo, labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezishiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasisiza kule ndawo. Babe sebekhetha lowo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina amafishane, uNkulunkulu-ke iingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu-ke labantu abakwa-Israyeli besuka eGibhithe bese eKhenani. Bona babecabanga ukuthi njoba uNkulunkulu uNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje, bangazi bangena phakathi kwenkinga. uNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. uNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo. Kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobu bunzima, ukhona yena. Uyasilwela thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kuye njengoba uMose esitsho kuverse 14 uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova ngoba yena akalali. Engutsho ukuthi abantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe ngazothatha into le othi yimap ukhangela ukuthi iGibhithe ngapi, ukhangela ukubana iCanaan ubiPalestine ingapi, uyafica ukuthi kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu. UNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwaIsrael badabule phakathi kwalo. Izikepe zazingekho, babengasoze benele mhlawumbe, kanti lempi kaFaro yayisiza amahashi labo bonke ukubana bababambe bababulale babuyisele ebugcilini. Bafika-ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu, baswela ukubana kuzahamba njani. Zihlobo zenkosi ezithandekayo, ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu, izitha zinkinga, njengoba silazo akukhathaleki ukuthi inkinga bani, ibunzima bani, kodwa kuyasilandela kusibandezele ekhoneni. Abantu bakwaIsrayeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu, uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo. Kuthiwa athi kuMose, phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi, abantwana bakaIsrayeli bachaba emhlabathini owomileyo. uNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye. Ngokholo olufana lalolu uMose alwenzayo lokuphakamisa induku, uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni. Ndana asikhulekeke Thixo ezimanga, simangalise empilweni zethu, uzube lathi izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Bona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana bebe le-access ku-intanethi, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya. Njalo ungakhangela emakhaya akula intanethi, akula amagetsi, njalo even lama-teacher afundisa emakhaya wabala wona amafoni. Izikole ezimakhaya azila i-intanethi.
I-intanethi izifundi zisebenzisani, kuyini okwenza ibe yinto eqakathekileyo kulezi nsuku?
Asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-intanethi. Ama-research ayenziwa ngabantwana, ama-project ayenziwa ngabantwana. Okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project, konke kuyenziwa e-intanethi. But sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kube kutholakala njalo emakhaya.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lezi?
Yebo, sibili liqiniso lelo. Kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba, ngoba ababalisi abasemakhaya ababala i-access to internet, njalo bangena emadrobheni umbe kanye ngenyanga. so vele into se internet bahle bakhosa ngazo ngase sikhangela ababalisi abasema dropping sibona njalo ukuthi bayasuse abala bayasuse isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeneyo but abasemakhaya babala ithuba leli.
Nxa sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi insuku. Yikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube lentuthuko le?
Ngesikhiwa sithi sikhangelele ukuthi kube le-awesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe empowered ngendaba ze-internet. Xa singakhangela ababalisi nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, bengela i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Yikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
So sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le internet ihambe kahle kahle esikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana lababalisi bebe empowered ngendaba ze-internet lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ungadinelwa kusasa. Wezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe ele Highlanders Football Club 2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo. Manica Diamonds 1, Cape United 0. Wange 0, Ngezi Platinum 0. Dynamo Zimbabwe 1, Tel 1 0. Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu umzondi womgaza osehlala kweBritane. Ake sizwe ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umzondi waduma ukuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints, amazulu lesizwe lamaWarriors.
At one point ngakhoza ngihamba kwadlala kwaIslanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaIslanders ngisahlala ngesikhathi eside ngabuyela ngayo kuZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leIslanders, isifiso sakhe sayekuthi ngidlale iIslanders, but ama-opportunities angikhona asabuyanga. But she remained my number one fan, even since I left Zimbabwe Saints.
Umzondi wamkatsa wazalwa koBulawayo, wakhulela khona.
Ngadlala ibhora lami for amaqembu ayi-2 aweBulawayo, which is Zimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lokuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and the Zimbabwe national team. To be unfair for me, we think compare, maybe the standards have dropped. Maybe the current players, they see that as equality. But on my side, maybe I see it different. My main issue is mainly junior ama junior programs, which I don't think they are non-existent compared to Tina Sikhuliswa.
Abantu bakhala ngokuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu eZimbabwe.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yebhora ukuthi silibone, you know, likhula lisiyaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizakhokhela, whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgatsa ngumuntu olothando njalo inhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgatsa uyadlala ibhola lokuzilibazisa eBhilitane, abuye aqeqeshe abasakhulayo. Imele Studio 7, igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Yes, siyabakhulu-ke Jesus le thema lokuthi uzoba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje asingeneni sibone.
Sanibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree, lapho ngazalelwa khona. Umama wami la wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana, lapho ngakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi, ngi based eGermany. Okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlights kwakuyi media tour yami lapha eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo, ngayenza uSkies Metro FM, ngavakashela iNasty University ngayenza masterclass, and then ngase ngisuka ke ngiyaqalisa eSouth Africa media tour. Ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, naseDurban. Sayenza ama radios eDurban, sayenza eJoburg, ZFM, umhlobo wenene, lapho engabe le live show also kuma platforms abo ama social media kumhlobo wenene, and science ama TV shows, ama interviews o SABC Sport, SABC Morning Live o Trends, ngayenza labo newsroom. Yeah, so kusuka lapho ke ngasenziya Europe, ngaya ePortugal, eGermany, locating ama DJs engasebenza lawo. Ngabuyela njalo ngaye Cape Town, ngayenza uCape Town manya ama TVs, ama radios, and then ngasenza eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo. And then ngabuyela njalo ngaye Botswana, ngayenza imedia coverage encane ePula Power, o Flavor Dome, kuPi TV, iBotswana TV, ama radios, interviews, and then lama newspapers, ngaperform manjalo kuna lapho kuPula Power le Flavor Dome. Ukusuka lapho ke ngasenziya ngibuyela ngisiya eJohannesburg. Nga continue ke nge media tour esasiyenza ama radios wonke nje lama TV. Kuthe kusuka lapho ke ngasenziya eCape Town ngavala i show ama kuthi yena man media tour ya ngavakatshela i Bridges for Music, it's a college ya music, a beautiful one, and then ngayenza masterclass ngayenza labo Hectic 99, and then ukusuka lapho ke ngasenziya eBotswana njalo ngavakatshela i Childline Giving Back to the Community nge foundation yami SAA by Nomina. Sadonator ke izinto ezazifuneka khona ngale ezazishota, ngaspend iday labantwana ngeChristmas. Kuhle into ezibuyayo kathesi njalo lengoma lo Sean Kingston Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video laye. Into ezinye ezibuyayo ku-redefine brand, building a professional team, le new management kathe se-Europe njalo, siplani European tour, African tour, lama collaborations international, sisebenza ama projects a international ukathesi, angeke ngikhulume ngawo okwamanje. Yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo, and into emnandi kakhulu engikholisayo enjabulisayo njalo i-collaboration lami lo Sean Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing. Ngiyabuya kathesi ngoMay. I'm looking forward to that, njalo kushoot i-video naye. Yeah, yizo izinto ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu, thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sibili, uyajukajuka lapha lalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje, othi sikhangele ebeselazo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzise ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela kukudeka kwesisindo seZiG. Siqhubeka lapha ohlelo lethu lwamhlanje. Oliver lesemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithembayo keeps dube. Lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.